manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anansi uri musi wechitatu kukadzi 23 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chinogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nepfuti panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport muHarare. Mapato anopikisa anoti ZBC iri kutyora bumbiro remitemo sezvo isiri kuawanisa mukana panguva ino yekutsvaga rutsigiro. Vashandi vepazvikoro zvikuru zvegreat Zimbabwe University neUniversity of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwane. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chimwe chizvarwa chekuAmerica vaRonald Leon Johnson vekudunhu reVirginia vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuda kukwira ndege nepfuti uye vasina magwaro. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
VaJohnson ava nemakore makumi mashanu nematanhatu ekuberekwa vakasungwa musi wa15 mwedzi uno panhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport mushure mokuwanikwa vaine pfuti diki kana kuti revolver vaine tumatura twekuchengeta mabara kana kuti mamagazini matatu aive nemabara makumi mana nemashanu. Pfuti iyi nemamagazini aya zvaive mumabhegi avo uye vaJohnson havana kunge vazivisa vemutemo nezvepfuti yavo pavakapinda munyika musi wa5 mwedzi uno sezvinodiwa pasi pemutemo weFirearms Act. VaJohnson avo vari kushanya munyika kwekutanga vabvuma mhosva dzavo dzese dziri mbiri vakakumbira kuti dare rivape mutongo wakareruka sezvo vakatadza kutevedza mutemo nekusaziva. Kuti vapiwe mutongo wakareruka gweta ravo vaThomas Nyakunika vati pfuti iyi haina kuonekwa pavakapinda munyika uye vakatenderera munyika kusanganisira kuenda kumusha kwatezvara vavo kwamurehwa kushanya kunzvimbo dzakaita semasvingo nenyanga. Vakati izvi zvinoratidza kuti vainge vasina chinangwa chekushandisa pfuti iyi kupara mhosva. Vatiwo vaJohnson munhu akateerera kurudziro yehurumende yava Emerson Munangagwa yekukoka vekunze kuti vashanye kuZimbabwe vakati kuvatongera kugara mujeri kunogona kukanganisa ukama pakati peAmerica neZimbabwe. Vatiwo vaJohnson vakafamba nepfuti kubva kuAmerica vakaenda nekuAddis Ababa International Airport pasina dambudziko ravakasangana naro. Vanyakunika vati hongu mutemo wakachorwa asi humbo huripo hunoratidza kuti havasi mhondi kana tororo nekudaro vanofanira kubhadhariswa faindi kuti vakwanise kudzokera kuAmerica uko vaifanira kutanga basa ravo nezuro. Asi muchuchusi vaWhisper Mabhaudhi vati vaJohnson semunhu akashanda muchiuto kwemakore makumi maviri vari pachinzvimbo chasergeon major first class munhu anoziva mitemo yepfuti uye vangadai vakaudza vemutemo kuti vaive nepfuti pavakapinda muZimbabwe. Vatiwo vanoshamisika kuti vaJohnson vaienda kwatezvara vavo vaine pfuti nemabara akawanda kudai sei vachiti zviri pachena kuti vaive nezvimwe zvinangwa zvavasiri kuda kuburitsa pachena. VaMabhaudhi vati dunhu rinobva vaJohnson reVirginia kuwanikwa uine pfuti pasina magwaro unogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore maviri kana faindi yemadhora zviuru zviviri. Nekudaro vaJohnson havasi kutaura chokwadi kana vachiti vainge vasingazive kuti muZimbabwe mune mutemo wepfuti. Vatiwo nyika inogona kurasikirwa zvikuru kana ikarega vanhu vachingopinda munyika pasingatevedzwe mutemo, nekuti mutungamiri wenyika vari kukoka vekunze kuti vazosimudzira upfumi. Vakurudzira kuti dare ripe vaJohnson mutongo wakaoma kuitira kuti vaye vari kuronga kutyora mhosva vasazviite. Vakumbira kuti dare ripe vaJohnson makore gumi mutirongo pamhosva yekutanga uye gore rimwe pamhosva yechipiri. Mushure mokunzwa mativi maviri, dare rati richapa mutongo waro mangwana na 10:30 mangwanani. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe, sezvo wati unoromekedza zvido zvavaJohnson zvekuti vasataure pamusoro pavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mamwe mapato anopikisa anoti haasi kufara nekambani yenhau yeZimbabwe Broadcasting Corporation nekubuditsa kwairi kuita misangano yeZANU PF chete panguva yainenge ichiitwa, asi mapato anopikisa aya asingapiwo mukana mumwe chetewo paanenge achiitawo misangano yavo paari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielections dzakatarisirwa kuitwa musi wa26 kurume. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Mamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change neMDC Alliance anoti haasi kufara kuti ZBC iri kungobudisa misangano yeZANU PF chete panguva yainenge ichiitwa, iwo asingapiwe mukana mumwe chetewo. Mutauri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati zviri kuitwa neZBC zvokubudisa misangano yeZANU PF chete pachivhitivhiti pamwe nemaredhiyo yekambani iyi nguva inenge ichiitwa misangano yebato iri, vemapato anopikisa vasingapiwe mukana wakadai zvinoratidza kuti hapana chati chachinja munyaya dzemafambisirwo esarudzo munyika, idzo dzinogara dzichinzi hadzina kufamba zvakanaka nguva dzose.
Bumbiro remtemo rinotaura kuti ZBC neState Media yose inofanhwa kunyora zvechokwadi zvinowirirana nekusatora side kana kuti divi. Isusu ndosaka tukuramba tichitaura kuti nyaya yemamedia reforms ngaigadziriswe, ngaitariswe nekukurumidza.
Izvo zvatsinirwa nemutauri weMDC Alliance vaWitness Dube, avo vati zviri kuitwa neZBC izvi kutyora kodzero dzevanhu, sezvo ZBC iri kambani inoshandisa mari dzinobva muhomwe dzeveruzhinji, uye vati nyaya dzakadai dzinokwanisa kugadziriswa kuburikidza nenhaurirano munyika.
ZBC namanewspaper iwawa naHerald nana Chronic vanorarama nemari dzemataxpayers, mari dzevanhu, asi izvi zvatiri kuona zvichiitiwa nehurumende iri kutonga kutotyora kodzero revanhu.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 vari kwamurehwa kuti bato ravo harudze ZBC zvekuita. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vaGolden Maunganidze vati pavakanyorera tsamba kambani yeZBC vachida kuziva urongwa hwekambani iyi hwekuti ichazodii nenyaya yekupa mapato ezvematongerwo enyika mukana yakaenzana, vakafara kambani iyi payakapindura ichiti yakanga ichiziva zvainotarisirwa kuita nenyaya iyi sezvo yakanga yaive yakazvipira kupa mapato ese mikana yakaenzana, uye kambani iyi ikavazivisa sawo zvakare kuti yakanga yanyorerwawo tsamba nezvenyaya imwe cheteyo nekomishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vamaunganidze vati ZEC inofanira kutora matanho akasimba kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo iriyo inotungamira nyaya dzesarudzo munyika.
Zimbabwe Electoral Commission haigoni kungogumira koga mukukurudzira kuti state broadcasters vape fake coverage kumapolitical parties, asi ngaitore danho repamberi rekukumbira kana kuti kudimanda kuti tipei schedule yenyu tione kuti hwaro hwenyu maplans amunawo ekuti muchapa coverage kumapolitical parties ose yakamira sei.
Mibvunzo yatatumira mukuru weZBC Muzvare Adelaide Chikunguru kutinzwe divi rekambani yavo panyaya iyi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, uye nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi mutsamba yavo kumisa. Muzvare Chikunguru vakavimbisa kuti vachaita sezvavanotarisirwa nebumbiro remitemo kuti vape mikana yakaenzana kumapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zvinobuda musarudzo hazvizotambiriki zvakanaka kana mamwe mapato anenge achikwikwidza musarudzo ari kugunun'una kudai, uye vakurudzira vemapato ane zvichemo kuti varambe vachigogodza pagonhi reZEC.
Kurudziro yedu ndeyekuti pave ne code of conduct yevatepfenyuri kana kuti yemedia inosungira kuti vatepfenyuri yave navo vange vanopamikana yakakwana kumapato ese kuitira kuti sarudzo dzedu dzinge dzichionekwa kuti dziri kuitwa pajekerere.
Asi sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti komisheni yavo ichazivisa nhasi manheru pamapeji avo eFacebook neTwitter pamwe nepadande mutande ravo kana website kuti urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika huchange huchishambadzirwa sei pamberi pesarudzo dzemabai elections akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasiri kudaira nhare mbozha asi patatumira mutevedzeri wavo vakaendinesi paradza mibvunzo pa WhatsApp nezvenyaya iyi vaparadza vapindura vachiti vemapato anopikisa ava havasi kuziva zvavari kutaura.
Zvinozivikanwa pamutemo kuti kana yava nguva yesarudzo fanika nguva inei yatiri kuenda kumabi elections kana kuti gore rinouya takuenda kuma harmonized general elections. Nepfenyuro yeZBC inobva yaenda kana kuti ndingati muchirungu yakukondrolewa nezeki. Saka pari zvino vezeki ndo vamungatobvunza kuti zviri kufamba sei pamubvunzo iyoyo.
Mapato anopikisa anogara achigunun'una kuti hapiwe mukana wakaenzana nebato riri kutonga panhepfenyuro yeZBC pamwe nemamwe mapepa nhau ehurumende akaita seHerald neChronicle izvo zvaanoti zvinobatsira kuti sarudzo dzisafambiswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chobata vana vechikoro vakawanda. Nezuro pavanhu mazana mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi mapfumbamwe nevashanu vana vechikoro. Vamwe vabereki vakaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti varairidzi vari kuramwa kuenda kumabasa iri kupawo kuti vana vapinde munjodzi yekubata chirwere ichi sezvo panenge pasina anenge achinyatsovatarisisa. Bazi rezveutano rinotiwo nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuzvikoro, tabata vandoro.
Nyaya yeCOVID muzvikoro tiri kuiziva chaizvo, asi denda reCOVID takaribata isu muzvikoro. Vana vacho vane COVID vari kuratidza masigns ari asymptomatic.
Munorevei apa?
Kutaura kuti havasi kurwara chaizvo chaizvo. Uye isusu tinova isolator nekuva quarantine. Takabatana nebazi rezveutano tichiitira kuti COVID isapararira. Izvi tinoita tichiita mastandard operating procedures edu ekuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19 muzvikoro medu.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Vashandi vepazvikoro zvikuru zveGreat Zimbabwe University neUniversity of Zimbabwe vakatanga svondo rino kuramwa mabasa vachiti mari yavanotambira haichakwani. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vakanyorera vakuru vavo tsamba musi wa17 na22 kukadzi vachivazivisa kuti havachakwanisi kuenda kubasa kusvika mihoro yavo yawedzerwa. Izvi zvinotarisirwa kukanganisa vadzidzi zvakanyanya avo vange vambovhiringwawo kwenguva yakareba nedenda reCOVID-19. Mutsamba yakanyorwa nemutungamiriri weGreat Zimbabwe University Lecturers Union vaGivhiwe Munyaradzi pamwe nemutungamiriri wekomiti yeGreat Zimbabwe University Non-Teaching Staff Union vaJablan Denere vashandi vakati mari yavava kutambira haikwani kana kubhadharira vana vavo mari yechikoro nekudaro vambokanda mapadza pasi. Vamunyaradzi vanoti mari yavo yekutambira haienderani nemadhuriri ari kuita upenyu.
Mari dzatava kutambira hadzichararamiki nadzo. Hadzisi kukwana kubhadhara mafizi, mamedical aid, chikafu, marendaus netransport. Dakadaro isu sevadzidzisi tinotarisira kurayirisa vana vedu neonline teaching kana kuti tichivadzidzisa pamasaisai. Asi university yedu kure rino haisati yambotipa madata bundles.
Izvi zvatsigirwa navadeneri avo vati vashande vasingadzidzisi ndio vakaomerwa chaizvo kana vachienzaniswa nevadzidzisi sezvo mari yavanotambira iri yepasi pasi kune vamwe vashandi vose.
Saka zvakadaro vashandi vakanga vane chido chokuya kubasa asi vari kukundikana kuya kubasa. Tozotarisa kune inonzi direct link non-direct link yakaparugwa gore rapfuura iro inopatsanura vashandi pauniversity kuti vamwe vashandi vakakosha vamwe havana kukosha. Saka vane vaiswa muboka rokutambira mari dzakasiyana siyana. Avo vari muboka rokusakosha ndo vanenge vari kunyanya kurwadziwa nekuti vari kutambira mari dzisingachakwani ende dzakumunedzewa nemamedical aids nezvimwezve.
Vamunyaradzi vatiwo mihoro yevanodzidzisa pazvikoro zvepamusoro munyika ishoma uye vanoda kuti ienzaniswa nezvimwe zvikoro zvepamusoro mudunhu resadhaka.
Isu tinoramba achikurudzira macouncils edu anovaivo maemployer kuti masalaries atinotambira afanane nevamwe vedu vari munyika dzakatipoteredza dzesadhiki. Ndatenda.
Vadzidzisi vepazvikoro zvepamusoro munyika vanotambira mari isingapfuuri $350 emadhora ekuamerica kana kuti $350 asi kune zvimwe zvikoro zvepamusoro mudunhu resadhak vanotambira mari dzinosvika zviuru zvina zvemadhora ekuamerica $4,000. Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso avo varamba kutaura pamhepo vati vakatambira tsamba kubva kuvashandi vavo uye pachaitwa musangano wekutaurana nevatungamiriri vevashandi mangwana. Vachigara veUniversity of Zimbabwe Workers Union Dr. Hubert zvakanyorwa sadomba gwara vakanyorera vakuru vechikoro chavo vakati mari yavo haichakwanisi kuti vakwire maduta avanhu kana kudira mafuta emotokari kuti vasvike kubasa. Dr. Sadomba vakati mari yavanotambira yave pasi pei inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu kuti vararame inosvika zviuru $90,000 emadhora $70,000 sezvakatarwa nesangano rinomirira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe. Gurukota yezvedzidzo yepamusoro munyika muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba mbozha kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Vashandi vepazvikoro zvepamusoro vabatana nevamwe vadzidzisi vepazvikoro zvepasi avo vakatanga kuramwa mabasa kubva pakavhurwa zvikoro mwedzi uchitanga vachiti mari yavakawedzerwa nehurumende ishoma. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vari kukurudzirwa nevanopikisa munyika yavo kuti vasimbaradze urongwa hwekudzivirira nyika iyi mushure mekunge Russia yati yave kucherechedza matunhu maviri akapandukira nyika iyi. Vanopikisa ava vanoti hurumende inofanira kudzidzisa vanhuwo zvavo vemunyika iyi kushandisa pfuti kuti vazvidzivirire kubva kumauto eRussia. VaZelensky vakatoti mamwe mauto ose ari pazororo adzokere kubasa uye vakatiwo vanoda kupinda muchiuto vanyorese. United Nations inoti madzimai akawanda emuNigeria ari kutengeswa senhapwa kudarika vamwe pasi rose vachimanikidzwa kuita zvepabonde kana kuti sex trafficking. Asi sangano reUnited Nations rinotiwo mamwe madzimai ari kutobatsira mukuendeswa kwevamwe vavo muunhapwa. Madzimai akawanda anonzi anonyeperwa kuti awanirwa basa kunze kwenyika kwakaita sekuMalaysia asi anozoguma oendeswa kunyika dzakaita seLibya kunomanikidzwa kuita zvepabonde. Gauteng muSouth Africa vaDavid Makura mumashoko avo kuvanhu vemudunhu ravo nezuro vakakurudzira zvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekuisa mutemo mumaoko azvo mukuedza kwazvo kugadzirisa dambudziko rezvarwa zvekunze kwenyika zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo. Vakati dunhu ravo reGauteng iro rinove dunhu guru mune zveupfumi muSouth Africa harikodzere kusangana zvakare nemhirizhonga yekurwiswa kwevanobva kunze kwenyika. Vakakurudzirawo kuti zvizvarwa zveSouth Africa zvisiyane netsika yekubvunza vanhu zvitupa sezvo izvi zviri kunze kwemutemo. Mashoko aya anouya panguva iyo kushungurudzwa kwezvarwa zvekunze kwenyika kunonzi kuri kuenderera mberi kusanganisirawo zveZimbabwe. Izvi zvinonzi zviri kutungamirwa nechikwata chiri kuzviti Operation Dudula. Chikwata ichi chiri kupomera vekunze mhosva yekutora mabasa pamwe nekuita zveumbavha. nemuswe jishanu chapura, chizvarwa cheZimbabwe vataru Mambeu vanogara kupolokwane munzvimbo inonzi Muleji, pasipa mambo Muloto nemhuri yavo, vakaburitsirwa midziyo yavo panze. Asi parizvino vamambeu vanoti vakambokwanisa kudzokera mudzimba dzavo mushure mekunge sadunhu wavo anonzi Vaspuru azotaura nevanhu ava kuti vasaite zvinhu zvemhirizhonga. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamambeu kuti tinzwe zvakaitika kwavari.
Zvakaitika musi uyu makuseni takamuka tichienda kubasa as usual. Saa nini pandinoshandira pafemu yedu pedo is about 2 kilometers kubva kwandinogara kwandakavakira. Saka around 10 o'clock ndakafonerwa namedium pavaibva kubasa vachiti no, pane vanhu vatiri kuona vari kufamba vachiridza pemba vachipinda mudzimba dzavanhu. Saka pakaitika kuti pane vamwe vanabhuru vedu vanga vatobudisirwa mibhedha yavo nemawadrops panze. Saka vakabva vasvikawo pandinogara pari pamba pangu ndobva vatinofonera baba. Ndobva ndafonerwa, after ndafonerwa ndobva ndamanya ndobva ndaenda kumba. Saka ndakasvika pane vanhu more than 50 people to 100 people vachiridza pemba. Saka inini pandakasvika ndobva ndapaka mota ndobva ndataura navo kuti ko chichanetsa, ndobva kanzi no, hasada maZimbabwe agare muno, maZimbabwe ari kuba and vari kuuraya vanhu. In reference yemunhu akambouraya vanhu yaanonzi Witness Duwe yainzi akauraya vanhu almost 7 women.
Chii chingadai chakakonzeresa kuburitsirwa midziyo kwamakaitwa?
Chakakonzeresa ndoona sekuti kuvengwa kwamaZimbabwe munzvimbo yetinogara. Pakanzi usiku pakabiwa cable vakatanga kususpecta maZimbabwens. But pasina munhu akawanikwa kuZimbabwe akataridza kuti ndiye akatura cable. Vari kuti ivo macables akabiwa paZimba 2 akabiwa nemaZimbabwen, but maZimbabwens hapana akawanikwa ari ane cable. Kunyange pavakazofamba isecha mudzimba dzemaZimbabwens havana kunge vawana any cable yakaripo yataridza kuti yabiwa. Vaingodzinga only maZimbabwens, maSomali, vanokusutu, vokuLesotho, maPakistan, maIndians arimowo, but they were mainly focusing nemaZimbabwens. Zvinova zvinhu zvakatondishamisawo. Kunyange pandakataura navo chitiko inda muchidzinga maZimbabwens ukanzi ari kuba.
Tichitarisa chiitiko ichi, munoona remangwana renyu rakamira sei muSouth Africa?
Ramangwana redu muSouth Africa ringe richatiwo mei. Nokuda kwokuti unonyatsokuona kuti kunyange uchishanda, kunyange uita bhizinesi rako, vanhu havachitifariri nenyaya yavari kuchema nayo yecompetition. Kunyange some of the things vatinoita vasingakwanisi kuzviita, mageneral jobs ari kutiwa nevamwe vedu vasingakwanisi kumaita, but unonyatsokuona kuti vanhu havachatidi. Vamwe vanhu vatototengeserawo like nini, ndoita zvokutengesa masandi nokurima. Vamwe makastoma edu vatomaona aripo vachotaura kuti muZimbabwe ngaaende. Saka unobva waona kuti hapana chakanaka. Then also chimwe chakandisurprisawo, ndakaona vanhu vachiuya kwatinorima mavegetables vachiti uri kushandisa mvura yecommunity. So zvakandikatyamadza bhozi iva vanhu vandiri kuziva vandotogara navo tichitaura tese, chitamba tese, chimhorosana tichirarama tese.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei vamambeu?
Tirazotenda chifu wedu watinawo Mr Spuru, vakazodanawo musangano necommunity yavo. Vakazivisa vanhu kuti no, zvokudzinga vanhu is illegally. Saka currently we think we are safe. Tisingazivi kuti ramangwana renge rakamira sei, nokuti vanhu vanongomuka vaita zvavanoda as usual.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vataru mambeu vari parunare kupolokwane muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yeUkraine, iyo inonzi iri kuda kupambwa neRussia, iyo yaunganidza zvuru nezvuru zvemauto pamuganhu wenyika iyi. Nezuro Russia yakati inotsigira mamwe matunhu maviri emuUkraine ayo akati ave kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Russia yakabva yatumira mauto kumatunhu aya. Izvi zvakapa kuti nyika dziri kutsigira Ukraine dzakaita seAmerica, Germany, Britain, Canada, Japan neAustralia nedzimwe dzitemere Russia zvirango. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi ndechekuti Ukraine haisi kunetsana neRussia. Russia ndiyo iri kunetsa Ukraine. Kubva nechekare vakatanga vambopamba Crimea, vapedza kupamba Crimea vaPutin, ndobva vapamba Donetsk neLuhansk, ndobva vaisa magandanga avo imomomo avanobhadhara kuti vange vachirwisa hurumende yeUkraine, vachiti vadauta hurumende kuzvimirira yega. Iko zvino vaPutin vari kuti Luganski nedoneski dzanyika dzakazvimirira dzega handiziye kuti pano munhu angangoti iyanyika NATO yakundetseka nokuti vaPutin vari kutiwo havadi kuti Ukraine inge iri nhengo yemubatanidzwa weNATO vachishandirana iko zvino Putin akubatsirana neBelarus kuisa mavoto ake vese vana Slovakia nana Poland vakatenderedza Ukraine vakuvhunduka
ku America yapinda apapa
kusaka nema Americans akuti aiwaka hazvingambudaro nokuti isu tinobatsirawo nhengo dzeNATO uyezve EU inowana gas kubva ku Soviet Union zvakuvanetsa nokuti zvichakanganisa mitengo yegas United Nations iri kushushikana saka zviri kuti namaPutin chigandanga chavari kuita chitsotsi ichi hununza tunzwa hazvina kunaka harisi gore rokutanga hondo hondo inoparadza nyika nekuparadza vanhu zvisina maturo saka ngazviregwe kuitwa ngazvikondemewa nenyika yese
ko zviri kutaurwawo kane Russia zvekuti Ukraine ikapinda mubatanidzwa weNATO inenge yakukanganisawo nyaya dzekugadzikana kwezvinhu muRussia
ko ivo vaPutin vane mvumo here kana kodzero yokutaurira nyika yakazvimirira yega sovereign country kuti havadi kuti Ukraine ite nhengo yeNATO South Africa yangati tauri kuti tisaita nhengo yeSADC kuita nhengo yeNATO mubatanidzwa unoitwa nenhengo dzakazvimirira dzega ivo chavanoda ndechekuti vange vane nyika dzakavatenderedza dzisina simba vana Belarus mahesmen saka havakwanisi kuti vataure Ukraine isari kakuita nhengo yeNATO
Russia akairi kuti Ukraine yaimbenge iri pasi pemubatanidzwa weSoviet Union
nguva yeSoviet Empire yakadarika hakusisina nyika inobvumirwa kunge ichiita kupamba dzimwe nyika Ukraine isovereign country vane mvumo yokuti vati vadaitana kuita nhengo dzeNATO kana nhengo dzeEU kana nhengo dzeUnited Nations vaPutin vari kutotyora mutemo wenyika dzepasi rino dzeFreedom of Association
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Taura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora forum na 8 PM nasi tichitarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa zviri kupa kuti zvaro zveZimbabwe nezvimwe zvekunze zvigare zvakabatira hana mumaoko uye tichatarisawo zviri kuitika kuUkraine kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chinogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nepfuti panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe muHarare. Mapato anopikisa anoti ZBC iri kutyora bumbiro remitemo sezvo isiri kuawanisa mukana pane pfenyuro iyi. Vashandi vepazvikoro zvikuru zveGreat Zimbabwe University neUniversity of Zimbabwe votangawo kuramwa mabasa. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
yena kodwa ukukhulumende uChinese akubona kungcono ukuthabela ukusethusela ngokuthi uzaqesha abantu umsebenzi phela ngokusibopha sesethusela ngokusichaya kata manje wathola nakho ukukhulumende ukwenza lokho ngoba thina konke sikwenza njengezisebenzi zakhe ukukhulumende sikuthola kusisekelo sombuso weZimbabwe iConstitution yethu esayenzayo amendment number 20 section 65 lapho kukhulunywa khona ngama-labor rights.
Abafundisa emakolitshini emfundo ephezulu sebemanyene lababalisi njalo abayi emsebenzini bekhala ngokuthi iholo labo aleneli indleko zabo.
Engakutsho ukuthi umsebenzi umkhulu kakhulu umsebenzi lo sesizamile ukuthi senze inhlelo ezijiyejiyeneyo ama-radio program ama-door-to-door visitations printing flyers distributing ukuthi kubhotelwa ngapho ukukhuluma labantu one-on-one ngama-teams ethu esihamba kuyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa zikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota iningi alisukumeli phezulu okungadala ukukhutshwa kwezinye izigaba zeMatabeleland lakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation exercise. Ele Ukraine lithi bonke abadabuka kulelo lizwe abahlala kwele Russia kumele bebuyele ekhaya ngokuchecha ngoba sekuqhamuke impi phakathi kwelizwe leli lele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abafundisa emakolishini emfundo yaphezulu sebemanyene lababalisi ukukhalala umsebenzi besithi iholo labo aleneli indleko zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini elotshwe ngabenhlanganiso abafundisa ekolitshini le-University of Zimbabwe, eye-Association of University Teachers, eye-University Technicians Association kanye lemela ezinye izisebenzi iveze ukuba amalunga akasenelisi ukubhadalela indleko zabo ezigoqela ezokuhambisa ukuya emsebenzini. Ohola imali encane kulabanye bonke ubikwa ethola amadola aphezu kwamachumi amabili aweZimbabwe, 21,000 Zimbabwe dollars, okuyimali esilelayo kakhulu makukhangelwa imali edingakalayo ukuphilisa imuli elamalunga ayisithupha yamadola aweZimbabwe angaphezu kwangamachumi ayisikhombisa, 72,000 ngenyanga. Okhokhela uhlangothi lwabafundisa ekolitshini le-Great Zimbabwe University, uMnumzana Givewell Mnyaradzi, upha isizathu ukuba kungani labo belobe incwadi yokukhalaza ngokwehluleka kwabo ukuya emsebenzini.
Our expectation is for the employer to quickly review our salaries in line with the SADC benchmark. At the moment, a grade 6 lecturer is earning 300.
Kanyele uwa mkachi, alikupule lelo holo esilithola ngokuphangisa. Lihambelane nalokho okwenzakala phansi kwenhlanganiso ye-SADC, i-SADC benchmark. U-grade 6 lecturer uhola imali engange $350. Ikanti abanye abakusibanga sinye esigabeni betholisa engaba ku $4,000 eholwa ngabanye o-lecturer esigabeni.
Kwasekelwa ngokhokhela uhlangothi lwabaqhuba eminye imisebenzi engasi yokufundisa khona e-GZU, uMnumzana Jabulani Denere.
This incapacitation has been necessitated by the eroding salaries, which are not sufficient to meet the ever-rising cost of living. For example, The lowest grade ends as little as
6,000 RTGS. Ngelo kuti le linyathelo esilithetheyo libangelwa yikwehla kweholo elingafanele indleko zethu zansuku zonke. Umzekeliso, okusigaba saphansi uthola imali engange 16,000 okuyimali encane kakhulu. Lolu ludubo olwabangelwa ngenyanga kamfumfu womnyaka ka-2020 lapho wakusetshenziswa indlela yokwehlukanisa izisebenzi endabeni zeholo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi aliba mangalisi inyathelo eselithathwa ngabafundisi emakolijini ama-university, okuyisibonelo sokuba izisebenzi zonke zikahulumende zilambile.
Yena kodwa uhulumende uchayindiva, akubona kungcono ukuthi abelokhu esethusela ngokuthi uzaqesha abantu umsebenzi. Esethusela ngokusibopha, esethusela ngokusichaya. Kanti amandla wathola ngaphi uhulumende okwenza lokho? Ngoba thina konke sikwenzayo njengezisebenzi zakhe uhulumende sikuthola kusisekelo sombuso weZimbabwe, i-constitution yethu esayenzayo, amendment number 20, section 65, lapho kukhulunywa khona ngama-labor rights.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uthi udubo lokuncipha kweholo nxa liqathaniswa lendleko ezibhekane labantu alubhekananga lezisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa zonke nje izisebenzi elizweni jikelele.
Kuzabulala ke imfundo yabantwana nxa abantwana ke bangasoze bekuthole ababalisi. Sizabona imfundo yethu siyimfundo ehlayo kwiminyaka elandelayo nxa kuyaqhubekela phambili ke kungazange kulungiswe lokho. La ku-production side kusoze kusimangalise ukubona ke sesithola ama-products ingxenye angaphuma ngaphandle kwamazwe singathi ngama-imports. Ngokuthi ama-companies ke aphakathi kwelizwe izisebenzi zabo zingasoze zikwanise ukuya emsebenzini, sokuyakwehlisa ke i-production.
Abazali abalabantwana abafunda emakolijini labo bathi lokhu sokubakhathaza ukuthi izinga lemfundo yeZimbabwe elihlonitshwa emhlabeni jikelele selizachabalala. Okufakazwa ngomunye walaba bazali, umnumzana Victor Dube waseHarare.
Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo ukuthi empilweni impilo ingaphilwa njani. Ye, labo balezi singathi ngama-industrialists abakhweza izinto labo, lihlale phansi labantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi, ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu.
Asisanelisanga ukuthola umbono kahulumende phezu kwalolu daba, njengoba umphathintambo wezemfundo yaphezulu uProfessor Emon Murwira ubengaludobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli le milayezo ayithunyelwayo ngendlela yetext. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa zikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, iningi alisukumeli phezulu. Ngakho kulokhe kulokwesabela ukuthi ezinye izigaba zeMathebeleleni lakoBulawayo zingakhutshwa ngohlelo lwe-delimitation exercise. Ikhomishini yeZAC yona ithi phakathi kokuqhuba imikhankaso yehlukeneyo efana lama-road shows yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo. Umanyano we-Ekhaya Vote 2023, enye yenhlanganiso eqhuba umkhankaso ofanayo, uthi ulokhe ukhulumisana lezekhi kanye le-ofisi kamsitheli ngezinye ingxaki ezinqabela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota. Asizweni ingxoxo esiqhubele sikhulumeli salumanyano, umnumzana Nkosi Khona DVD.
Engakutsho ukuthi umsebenzi umkhulu kakhulu, umsebenzi lo sesizamile ukuthi senze inhlelo ezitshiyetshiyeneyo, ama-radio program, ama door-to-door visitations, printing flyers, distributing ukuthi kuvotelwa ngapi, ukukhuluma labantu one-on-one ngama-teams ethu esihamba kiyo.
Selake lakhulumisana lenhlanganiso ye-ZAC kanye lohulumende ngengxaki ezibhekane labantu ezibanqabela ukuthi bebhalise, njalo kuyini abakuthembisayo?
I-ZAC, ikakhulu i-ZAC yakoBulawayo, sixoxisana layo kakhulu njalo nje sibonisana njalo sebesixhase kakhulu, ngoba ama-teams ethu beku-ground. I-ZAC sisinike ama-badges, our voter education, so that they are easily identified and reputable ukuthi abantu nga bekhulumisana labantu ngendaba zokubhalisa ukuvota abantu bezwisisa ukuthi umuntu lo ngubani uvelela ngapi izinto ezineyazona lezo esesikunazelele ukuthi uhlupho lwama IDs ungani uhulumende sike saxoxoza usulumende sethe bazayenza iIDs blitz but uhlupho ukuthi khona izeki le blitz ephela mhla ka 28 so besifisa ukuthi ngabe iprocess yona le ingayenzakala masinya kuhambisane lesikhathi lesesikiso sokubhalisa ukuvota silonke sikhuthaza ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo izeki ngokwayo kulenhle kule ama meetings esike basaba lawo so into yokuthi khona iprocess eyenzakalayo njalo esikufisayo ukuthi isizala lesonke seZimbabwe sikhuthaze esikukhuthaza ukuthi kasingenene ekhaya asingenene at household level asingenene emzini lami kathesi ngodibidi bathwele nzima ngibahlupha njalo nje ukuthi ongabhalisanga ukuvota ngibenze ukuthatha ngiye kubhalisa ukuvota ngoba uhlelo lolu solukhayelane lathi ukuthi njengeMathebele Land Region singalahlekelwa ngama constituencies zethu ngenxa yokuthi asibhalisanga ukuvota ngoba isensa siyatshengisa ukuthi abantu bakhona yey abantu basuka besiya kwamanye amazwe kodwa esikutsho ukuthi laba bakhona bengasaleli ngemuva.
Lowo umnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 esixoxelaye ekubulawayo. Ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi bakhangelelwe ukuba semhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili osungulwe eVictoria Falls ngoMvulo. Lo mhlangano ukhangelelwe ukuphatha indaba ezithile ezigoqela ukusebenza komngcele wePlumtree ukuhlaziya udaba lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni kanye lodaba lwabeqa imngcele ngokungekho emthethweni. Umqondisi Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngocweleyo. Esekhabron khona le kwele Botswana.
Iziphathamandla zeZimbabwe leBotswana zihlangana mnyaka yonke uhlaziya indaba esitsheneyo eziphathelene lamazwe omabili. Walo nyaka wona uqale Victoria Falls ngoMvulo uhlaziya ukulotshwa kwezivumelwano esitsheneyo okwenziwa ngamazwe omabili inyaka enye. Umongameli Mnangagwa kanye lomongameli Masisi bakhangelelwe ukufika eVictoria Falls ngolwesihlanu kuzongena lo mhlangano. Umbiko okhitshwe nguhulumente weBotswana uthi umhlangano lo uqakathekile ekuqiniseni ubudlelwano phakathi kwamazwe la angomakhelwane. Indaba esetafuleni sigoqela ukuvulwa komngcele wodwa phakathi kwePlumtree leRamokgopane kuyindlela yokuzama ukwenza ihambo phakathi kwamazwe omabili zibe lula. AbeZimbabwe leBotswana bafana lomnzana Stanley Ncube bathi leli kungaba linyathela elihle.
Umhlangano lobe we-Bi-National Commission ozahlanganisa iZimbabwe leBotswana ozaletha omongameli ukuthi bahlangane uPresident Masisi loPresident Mnangagwa. Sizacela bathathe ke leli thuba elokuthi basheshise isivumelano esokuba le one stop border post njengoba kwake kwakhulunywa ke ngeminyaka odlulileyo. Anti basingathatha isikhathi eside ke laphana nxa sesiya cross a border.
Umnumzana Andreas Spanda la uyavuma isithi lokho kungehlisa ukuminyana emngceleni lo.
Umngcele ophakathi kweZimbabwe leBotswana kwele Ramakgwebane ulokuba busy kakhulu ngakho ke kwamukelekile ukuthi ohulumende bekubone ukuthi kumele kulungiswe at least kube one border post kube lama facilities amaningi kuze kube lula ukuhamba kwabantu hathi ukufica nxa kuyisikhathi sekhefu abantu sebephithizela sekugcwele kungasahambeki kuhle.
Olunye udaba abeZimbabwe leBotswana bafisa lukhangelisiswe luphathelane lesiqondiso ze-COVID-19. Ngeviki edluleyo leBotswana libike ukuthi lizavumela abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngokupheleleyo ukuthi bengene elizweni kungela sidingo sokuthi betshengise impumela ukuthi abalagciwani leli. Kodwa leBotswana lithi abangahlatshwanga kumbe asebethole ijekiseni eyodwa kuzamele behlatshwe mahala uma bengena emngceleni. Ngakwelinye icele eleZimbabwe lilokhe lisithi abantu noma behlatshwe kumbe hatshi kumele batshengise impumela yokuthi abala umkhuhlane we-COVID-19 andubana bengene elizweni. Uncube ukuthi lokho kumele kulungisiswe ngamazwe omabili.
Njalo sikhangelele ukuthi bathathe leli thuba ukuthi bafake imithetho, bathathe isinqumo sokulwisa i-COVID pandemic bendawonye. Lapho sikhangele ama-protocols okuchapha i-border ukuthi kufunakalani nxa usuke eBotswana usuye eZimbabwe, usuke eBotswana usuye eZimbabwe usuye eBotswana. Kube into yinye ukuthi kube lula njalo kungasiduleli nxa siyachapha. Siyabona njalo kule daba lapha abantu abahlala emakhaya angcelezelane bethathelana izifuyo sezizacela njalo ukuthi bathathe isinqumo esiqinileyo ukuvikela abantu bamakhaya lapho ukuthi bangathathelana izifuyo.
Phezu kodaba lokuntshontshwa kwenkomo emzini eseduze lemncele leBotswana laphawula i-commission ukuthi ithaphe imbono yezakhamizi phezu kwalolu daba. Abalimi beBotswana bakhala ngokuthi bantshontshelwa inkomo ngabantu abeqa umncele bevela eZimbabwe. Umhlangano phakathi kweziphathamandla zamazwe omabili uzaqhitshwa ngolwesihlanu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Ele Ukraine lithi bonke abadabuka kulelo lizwe abahlala kwele Russia kumele bebuyele ekhaya ngokushesha ngoba sekuqhamuke impi phakathi kwelizwe leli lele Russia ngesikhathi esifanayo. I-Reuters News Agency ibika ukuba ele Russia selisusa abalimeleyo kwele Ukraine kulandela imbiko ethi ilizwe leli selifuna ukuvala imingcele lilungiselela okungenziwa ngele Russia elingenise ibutho empumalanga yakwele Ukraine. Lapho umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin athi sokungamazwe azimeleyo. UPutin ubikwa iselesikhathi eside esekela amalwicatsha kuleyo ndawo alwisana lohulumende wakwele Ukraine. Abazi ngokwenzakalayo bathi ujonge ukuhluthuna intambo zombuso kwele Ukraine athi kwakuvele kuyingxenye yakwele Union of Soviet Socialist Republic eyabhidlika mhlaka 25 kumpalakazi ngomnyaka ka-1991. Ele Ukraine ngelinye lamazwe ambalo asungulwa kulandela ukubhidlika komanyano wamazwe e-USSR owayekhokhela ele Soviet ngesikhathi leso umnumzana Mikhail Gorbachev watshiya umsebenzi esithi ubezama kulungiselela abantu impilo engcono ngokubeka umbuso ezandleni zabantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuthunjwa kwe-Ukraine nguVladimir Putin oyiRussia ayiso into entsha ngoba zivele siyazi ukuthi iminyaka ethile edlule embalo ethile wathumba yona iDonetsk, iCrimea leLuhansk. Lokho vele kutshengisa ukuthi uyisigebenga. Akufanelanga kwenzakala ukuthi ngalezi zisungu kube lelizwe elithumba elinye ilizwe. Into ekhona ukuthi yena uthi iUkraine kayifanelanga ibe lilunga leNATO. INATO inhlanganiso yamabutho abambeneyo agombeleze iRussia, kule Poland, kule Slovakia, kulamanye athize, kodwa iBelarus ilokhe ibambene leRussia ngoba ilali ayengamalunga elizwe leSoviet Union. Yikho ke yena uPutin uthi iUkraine kayifanelanga ibe lilunga leNATO, so kufanele afake umngcwele kumbe i-buffer zone esethumba iLugansk leDonetsk esebhadala amalwecatsha izigebenga ezithi zilwa ngoba zifuna ukuba zizimele kwe lamazwe azimele wodwa.
Kuya ngaphi konke lokhu baba Ngwenya?
Ngathi khona mina okwakhathesi nje yibugebenga lobudlwamudlwangu Vladimir Putin. Yikho i-America le NATO le EU sebemi bobe sithi akusuzi kwenzakale ukuthi alwisane le Ukraine. Bazayincedisa ukuthi bazivimbele kubugebenga lobo obenziwa nguVladimir Putin.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Umbiko omnandi balaleli bakaStudio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze-Live Talk ezifundane lokwethulwa kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by-elections lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022 ekhasini lethu ele-VOA Indebele eziza kwenzelwa kuma-studios ethu live sisakaza njalo la ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele. Kungaba kuhle ukuthi liphathekelani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku-Facebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama-audio notes. Lingakuthwa yilezi hlelo sisema-studios yethu live ku-Studio 7 eye-Voice of America.
Okhokhela uhulumende wesabelo se-Gauteng kwele-South Africa umnumzana David Makhura usekhuthaze izizalwane zelizwe lakhe ukuthi ziyekele ukuhamba zizingela abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba lokho kungumsebenzi wamapholisa labogatsha lwendaba zasekhaya. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Esethula inkulumo yomnyaka esabelo sakhe se-Gauteng, umnumzana Makhura uthe kuliqiniso ukuthi isabelo sakhe silenani elikhulu kakhulu lezalwane zakwamanye amazwe. Uthe usenanzelele ukuthi zonke indawo lapho ethekelela khona izalwane zakwele-South Africa zikhonona ngokuba selizweni kwabantu bokuza abangene ngokungekho emthethweni. Loba kunjalo Makhura uthi ngamapolisa logatsha lwendaba zasekhaya kuphela abanamandla okudinga lokubopha abaselizweni ngokungekho emthethweni.
We don't want citizens to take the law in their own hands. To do border security, but also safeguard citizens. It's the job of government and law enforcement agencies.
Akekho ovunyelwa ukuthatha umthetho awufake ezandleni zakhe atholakale sebuza abantu ukuthi babuyaphi. Lokhu umsebenzi wamapholisa lo hulumende.
Work together. Gauteng cannot afford to have killings and attacks of foreign nationals again. We can't afford it at all.
Umnumzana Makhura uthi isabelo sakhe ngeke futhi sibe lezinye izehlakalo ze-xenophobia njengaseminyakeni edluleyo. Uthi akufanelanga kugcine sekubulawa umuntu ngenxa yokuthi uphuma kwelinye ilizwe. Ukhuthaza abakwamanye amazwe abangena e-South Africa lesabelweni se-Gauteng ukuthi bakwenze lokho ngokusemthethweni. Inkulumo yakhe iza ngesikhathi iqembu lezalwane zakwele-South Africa elizibiza Operation Dudula liqinisa imikhankaso yalo kulesabelo lihamba lisethekelela amabhizimusi, imikambo lezinye indawo besithi akuxotshwe izalwane zakwamanye amazwe kungene ezakwele South Africa. Kodwa ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gregman Mkhwebu uthi akakholwa ukuthi umnumzana Makhura uqinisile ukwenza sengathi akavumelani lenhlelo ze-Operation Dudula.
Basuka bekwazi la uMakhura ngoba bangabaholi bamaprovinsi la. So into ekhona esemthethweni abayazi nje abazama ukucatsha ngomuno la. Plus babesaba ukuthi mhlawumbe uma kungavela ukuthi babahamba phambili igama labo lingangcoliseka emazweni. So le nto le ayikhulumayo hayi into engekho. Uyazi kahle nje ukuthi la i-Operation Dudula mpela siyihlanyele ukuthi kayihambe iyenza 1-2-3 ukuze abantu baphunguleke. Ayikho into eyenzakala lapha ehlukumeza abantu bangaphandle okusuka uthole ukuthi izikhulu zikahulumende kumbe amaqembu aphikisa kwabayazi bayazi kahle 100% kodwa bayenza becathe ngemuva.
Inkulumo kamnumzana Makhura iza ngesikhathi sekube kwaqhansa ukufuthelana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe ezakwele South Africa. Lokhu kulandela kuveza kwamapholisa ukuthi phakathi kwamasela ayisiyagalombili abuleyo ngamapholisa alithumi abotshiweyo lamanye abalekileyo ngesikhathi edibana lamapholisa esehambweni lokuyatshontsha imali emoteni ethwala imali baningi abeZimbabwe. Ezinye izalwane zakwele South Africa ezibhala enhlelweni zokuxhumana ku-internet zithi lobu bufakazi bokuthi abakwamanye amazwe badala amacala elizweni. Kodwa abanye abavumelani lalokho besithi akulunganga ukuthi ngokuganga kwehlekana bese kugconwa umuntu wonke. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ukuhlandla lengxoxo lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, ukubulawa kwabantu ababefuna ukuthathela imali abachayeli bemota ethwala imali kwele South Africa ngamapholisa ngomvulo sokubangele ukuthi izizalwane zeZimbabwe ebezivele zithwele nzima ngokuhlukuluzwa zibe phakathi kobunzima obuphindwe kaningi. UChris Gande weStudio 7 exoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla uMoses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ukuthi abadala amacala ngabeZimbabwe akusikho qinisi ukuthi yibo abaningi. I-South Africa ilabantu abangubo 60 million. Then ungacheck ukuthi kabavele eZimbabwe bangaki. Abafiki lapho okukhona yikuthi labona njengabantu abangayisibo banikazi abendawo kusuke kwabukona kubonakale kusiba lesisindo ngokuthi kabasibo bakhona njalo kuyikuthi vele abantu kaba abangumuntu ongafunekiyo uhleli kwesinye isikhathi ukona kwenzile vele kukhuliswa kusiba kukhulu soke yilo uhlupho olukhona lona lolo njalo ukuthi abafowethu asikusekele ukuthi baphatheke entweni zona lezo but hayi ukuthi ibabanengi hayi ama statistics even emajele mina bengilokuya lapha emajele enxalisi yabona ukuthi kwenzakalani nje hayi abantu abakhona phaya babanengi abanikazi abendawo baningi indlela esabeka
khona kungaba kubangelwa yini ukuthi abantu besuke eZimbabwe bengakaze benze ubusela kumbe ubugebengu kodwa bengafika khona ngapho eSouth Africa abantu babe yizigebenga ezesabeka kuyini ongakubangela lokho
ngicabanga ukuthi okubangela lokho kunengi babugande kulezikhali eziningi kakhulu kule indawo isikhali nje sitholakala lula kuthengwa inoma yini noma kunga yikho kungabe kubangela khona lokho njalo lezo mthetho zingathi ziyaxega kakhulu nxa ukhangela nje ezomvikela ukhangela zamaphoyisa zilokuxega okukhulu kakhulu kube sokusiba futhi lokufuna ukubonakala umuntu ephumelele ukuthi nxa umuntu esuke ekhaya khona apho kwesikhathi uhamba ngemota ezahle ihawukelwe bese befisa kabantu ukuthi ngabe lami ngenza khona lokho nxa uqhatshi usebenza kukunzima ukuthi uzithole into ezinjengazona lezo kodwa ke nxa usenza khona lokho kungekho emthethweni abantu basuka bakubone kuyindlela yokuzinothisa elula ngicabanga ukuthi ngezinye zezinto ezidala khona lokho okunye futhi lokuthi ilizwe leli lisuke ngesikhathi kuliwa le apartheid so i-violence yona leyana nje ilokhu ikhona isiya phambili ngokunye ulomthelela omkhulu khonoko
manje ngokubona kwakho ubona ngani lolu daba lungaqedwa njani?
Ya, udaba lokuthi izigebengu zingaqedwa njani ungathi luza kubanzima kakhulu ngoba umuntu wonke into ayenzayo kuyabe kumele ukuthi kusukela phansi ekhula kube lendlela alokhuzwa ondliwa ngayo akhuliswe ngayo manje uhluphe silalo ukuthi amazwe wonke kulama rights awokuthi abantwana benje akula ma-consequences even angaze enze so ke kunzima ukuthi kuphungule khonokho njengoba ubona ukuthi even eZimbabwe sesisizwa ngama-armed robberies amaningi khonokhuyana kuyahlupha khonokhuyana kube sokusiza lokuthi abanye abantu baza kutshela ukufuna ukuthi kunothe khona lokho so ukuthi kuze kuphele kusho ukuthi kungaba yikuthi khona abantu kabakhuliswe ngendlela ethile iminotho yamazwe imanage ngendlela eqondileyo lama security sector akhona kube lendlela enziwa ngayo ukuze umuntu akwazi ukuthi nxa uthe waganga uzajeziswa ngendlela ke enzima kakhulu ngicabanga ukuthi enxa lokho kunganceda kodwa ke ithemba lincane
lo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abafundisa emakolitshini emfundo ephezulu sebemanyene lababalisi ukungayi emsebenzini bekhala ngokuthi iholo labo aleneli indleko zabo. Inhlanganiso yezizimeleyo sithi lanxa zikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, iningi alisukumeli phezulu okungadala ukukhutshwa kwezinye izigaba zemathebeleleni lakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation exercise. Ele Ukraine lithi bonke abadabuka kulelo lizwe abahlala kule Russia kumele kumele bebuyele ekhaya ngoba sekuqhamuke impi lele Russia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.